Chemwe chezvikwata zviviri izvi chiri kuenda pamusoro petafura yeCastle Lager Premier Soccer League. Kana chikakunda mumutambo wacho sezvo FC Platinum iyo iri pamusoro isina mutambo munyika svondo rino. MaGamecocks nechipembere vanokwanisa kuenda pamusoro pePure Platinum nepoint imwe chete sezvo pari zvino zvikwata izvi zvine mapoints makumi matatu, FC Platinum yacho ine mapoints makumi matatu nemaviri. Asi Chicken Inn neRhinos hadzina mitambo yakapfava nemugovera sezvo maGamecocks aine rwendo rurefu kuenda kunyamunga stadium kunosangana neZPC Kariba. Rhinos yacho iri munzira kuenda kunosangana neHighlanders iyo isati yarohwa kubvira Mandla Mpofu atora basa reurayiridzi kubva kuna Madhinda Ndlovu. Mumwe mutevere wemutambo wenhabvu vaJealous Mushusha vanoti vari kuona Chicken Inn iri pamusoro petafura panopera mitambo yesvondo rino.
Chicken Inn chatokonzeredzeta kuti ipinde pamusoro apa paPlatinum nokuti ngerinane maZPC kutamba kwairi kuita haisi kutamba zviri consistent, saka inogona kurohwa ipapa kuita sava ZPC inorohwa iyotora mapainzi ese Chicken Inn yoenda pamusoro.
Asi mumwe muteveri weHighlanders vaLawrence Wekwete vanoti havasi kunzwira tsitsi Chipembere vachiti ivo Rhinos inorara chete muBarber Fields nemugovera.
Hebet maruva anga hamboimotivheta zvayo but haikwanisi kumira mubf nesapoti inenge irimo nevakomana Highlanders vanenge nesapoti yavanenge vakawanda Highlanders kurova.
FC Platinum iyo iri kuMalawi uko iri kumirira nyika muCAF Champions League ichatamba mutambo wayo neHarare City nechitatu. Ngezi Platinum Stars iyo iri pachinzvimbo chechishanu haina mutambo zvekare asi ichatambawo nechitatu neTriangle iyo iri kutamba mutambo weCAF Confederation Cup mukupera kwesvondo. Asi Capes United iyo iri pachinzvimbo chechina iri kunanga kwaRusape uko iri kusangana neManika Diamonds nesvondo iyo ichangobva kutandanisa murayiridzi wayo Luke vahombe Masomere. Dynamos iyo iri kusimuka zvishoma nezvishoma iri muRufaro Stadium nesvondo neMuchowani Stars iyo iri kutatarika uyezve iri pachinhano chegumi neshanu. Dynamos iri pachinzvimbo chechinomwe. Mimwe mitambo iriko nemugovera yakamira seizvi: Yada vs Wange, T1 vs Herentals. Zvichakadaro, makunano eBarclays English Premier League ari kupfunga idza utsi svondo rino. Mutambi wemuZimbabwe Mavelas Nakamba achitarisirwa kutamba mutambo wake wekutanga apo chikwata chake chitsva Aston Villa chiri kushanyira Tottenham. Nakamba uyo aitambira Club Brugge yekuBelgium akatengwa nemari inoita iyo mamiriyoni gumi nemaviri emapounds zvekuti ruzhinji rwemuZimbabwe ruri kutarisira mutambo uyu zvakanyanya. Nakamba uyo aimbotambira Bantu Rovers inhengo yemaWarriors eZimbabwe. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: West Ham vs Man City, Newcastle vs Arsenal, Leicester vs Wolves, Burnley vs Southampton, Crystal Palace vs Everton, Watford vs Brighton, Bournemouth vs Sheffield United, Man U vs Chelsea. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.